Zana kupo iliyawa mpido yebete. Tikaramba to vunduka kufamba kwebete. Wanu wanga zushe wa kutichi. Simba haritoru wine munu. Simba unopuwa ne wanu. Wane uso nchamisa havana kushigata. Wane uso nchamisa wakapuwa Simba nema members AMDC. Wakapuwa Simba nerijinji we Zimbabwe. Harupu wine dare. Harupu wine aniwusi. Endefuye ya ukwani sikungo tinda haku ritora. Unongo uchiri tora richivepi. Simba rimu wano. Simba reho rimu mbura. Wano ndo wano gaza. Wano ndo wachachengi penza wachamisa. Kupurikiza newe denga. Tuchakunda shirikitu kwa neza anu pia. Awa wada kufamba ne garwe. Wada kujiga ne garwe. Pose pose ndo wachange wachijiwa. Ndokuti kuhota mbira kuno nyuda. Kuhota mbira akuzi kukuti wano ramba wachifamba. Asi isusu. Neri jinji re Zimbabwe. Nyaya iri pano yakatarisana neri jinji re Zimbabwe. Inyaya yekugadzirisa nyika. Nyika iri kuondongwa, iri kuparadzwa navamunangagwa nevamwe vavo vachiparadza kwese kwese kunenge kuchida kuti kubudirire. Iko zvino vatinangananga navachamisa, vatinangananga neramangwana redu, mwana mudiki, ivo vachembera, vasakadza miri yavo, vasakadza nyika yose, vasakadza ani nani wavanofamba naye. Vasakadza na iye mukuru wavo vaiva kusvika ava mamvembe kubva kumhuri dzavo kusvika kunyika yese yamamvembe. Asi iko zvino hatibvumidzi kuti vasvike pedo navanelson chamisa. Hatibvumidzi kuti vasakadze ramangwana redu. Ivo nhoroondo yavo ndiye kuputsa. Hapana chavakabata chikagadzirika. Hapana chavakabata chikabudirira. Iko zvino vatinangananga nemwana mudiki.
Muzvare kupe vari kuti izvo ivo pachavo vari kutevedzera mutongo wedare nokuti ivo vanotevedza mutemo. Saka nokudaro ndivo vava munhu achikafana kubata chigaro chemutungamiri webato. Imi muri kureva here kuti izvo hamusi kutambira mutongo wedare we?
Hatisi kutambira zvinhu zvinenge zvisina kana kuti uri kuona kuti zviri kubva kupi zvichienda nepi. Isusu chatinoziva ndechekuti mutungamiri weMDC ndivachamisa, mutungamiri akavhoterwa nevanhu ndivachamisa. Musakangamwa kuti ivo vakupe vanga varivo pabalot. Havana kana nhunzi yakavavhotera. Vakaita zvipororo zvemavhoti. Zvipororo zvemavhoti izvo zvokutaridza kuti vanhu havanga vasina mvumirano nezvavaitaura. Kana tavhota ndo demokrasi ka tinoenda mberi. Haungazodzoki woti nemumwe musi zvakaitika zvese ngati zvikangamwe kuti hamuna kundivhotera ngati zvikangamwe kuti ndakabuda ndega muMDC ngati zvikangamwe kuti ndakagadzira pati yangu ndoga ngati zvikangamwe kuti inini ndiri kufamba navamunangagwa ndichienda kupi nekopo ngati zvikanganwe ndava kutungamira bato remachinja ndava kutuma vakasiya vatsvangirai vari vapenyu kusvika vashaika vatsvangirai. Vaikupe havana kana kumbovashanyira. Vakadamwa kumba kwavatsvangirai havana kumbovashanyira. Iko zvino havangati vari kuda kufamba sangano ravatsvangirai. Havangati vada kutungamira sangano rakavaramba pajekerere mavhoti akaverengwa. Iko zvino vanoti vakaisa mutongi wenyika asiri iye akavhotirwa nevanhu anova vamunangagwa. Voda futi kuti toisa mutongi paopposition party. Hamuoniwo kuti kujairira uku? Hamuoni wo kuti kunenge kuda kudena vanhu? Hamuoni here kuti kudena mago? Aiwa, asi mutindo yepete ngatiiteereri. Hatidaro, hatipuwi mutongi wenyika nematare. Hatipuwi mutongi weopposition nematare. Mutongi wenyika anobva kuvanhu.
Vamafume, Muzvare Kupe vari kuti ivo vatotuma nhumwa dzekuti dzinotaurirana nemagweta ebato riri kutungamirwa navachamisa. Nhumwa idzi dzikauya muchadzibata sei?
Dzinouya kupi? Kana ari ari kuti ari zvitungamiri ari kutungamira bato anogutuma nhumwa kunani? Ngaatungamire kaachiinda ateverwe nevanhu. Ungatevera ungaenda kundotora vanhu vasiri kufamba newe. Ungaenda kuti unonotungamira vanhu vasinei newe. Kana iwewe uchinge uri kutungamira handiti unotungamira uri mberi. Ungatungamira uchidzokera sure. Isusu hatinei nekuita mahumbwe ari kuitwa navakupe. Isusu tiri kutogadzirira congress yedu. Tiri kugwanda tiri kuita maprovincial caucus, maprovincial congress yedu. Varoda kuzotungamira pati vari kutaura. varikutaura vachitaura programu dzavo dzavachazoda kuinda mberi nepati.
Urongo hwenyu huri kufamba sei?
Aiwa, huri kufamba zvakanaka. Iko zvino maSG ndo ari kutaura. Tichingobva maSG toenda kuma vice chair, tichibva ipapo toenda kuma chairperson, tichibva ipapo toenda kuma vice president.
Panenge pachitaura vanhu vachipana pfungwa kana kuti kuedzana pfungwa apa, ndiani anenge achikokera urongwa ihwohwo?
Tine Independent Electoral Commission ine makurukota emucivic society inocheiwa neZCTU.
Kana muchinge mabva kugwanda kwamuri muri kuenda kupiwa mafume?
Tichibva kugwanda tichienda ku Martin North, toenda paLupane, tichibva kuLupane toenda kuGawayo. Tiba ikoko tokwira kuya kunana Mashona Lanes, wana Mutare nana Mashini.
Vari kuda kukwikwidza vamubato renyu vari kufambisa sei urongwa hwe? Pane kukakavadzana here kana kuti vanhu vari kungozvitaurirawo pavamire neshuviro yavo nezvavanokwanisira kuitira vanhu?
Munhu umwe anozvitaurira paamire, munhu umwe anotaurira zvaachada kuita, munhu umwe anofamba nepurogiramu yako. Hatibvumidzi kutukana, hatibvumidzi kunyunyuta. Mumwe nemumwe tinomuteerera. Wotaura nemaparty members, wotaura zvauchaita, wokumbira regero kune zvaunenge wasina kuita, wotaura kuti zvacho zvauchaita pamberi apa uchazviita sei. Kukwikwidzana kwedziri mudanga, hatitungani zvekudamburana hura. Kungotungana tungana kwokuti iwe inda unomira apo, iwe inda unomira apo. Nekuti danga nderimwe, mburi ndoumwe chete, nepamunenge makazorora ndou pamwe chete. Hamuzonyanyi kusundidzirana, asi munogona kugadzirisana kuti uyu anomira apa, uyu anomira apa. Nekutaurirana nekufamba kwemashoko.
Dzimwe nguva pakadai panenge pachiita makakava akadai kana kuti kuda kuedzana pfungwa, panomboitawo nguva yekuti vamwe vatsigiri varigona kusooredza kana kushora vamwe. Zvakadai zviri kuitika here pamakungano amuri kuita?
Aiwa, hatizvibvumidzi. Makungano ekuteerera vemudc tiri pati inofunga. Tinodzamisa pfungwa, hatityi kunzwa mashoko. Tiri vana vemashoko, tiri vana vanoenda mberi. Mutungamiri wedu ukamunzwa achitaura anonakidza. Ukateerera mutungamiri weZANU PF achitaura, kukasharara nekutyidzira nekupa vana hope dzinofu. MDC kunopuwa hope dzakanaka. Mutauriri wedu anotaura zvinonakidza, zvine uchi. Nemukaka ndoo zvatinenge tichida. Vanhu vozvinzwira, vopepeta, voona kuti zvine udzamu ndezvipi, zvavanoda kufamba nazvo ndezvipi. Ndoo gwara rechinja, ndoo gwara ratakasiyirwa navachitsvangirai, ndoo gwara rinofamba navachamisa.